manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 3/2024 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinongokurudzira vanotaura mashoko ivavo kuti ngavaremekedze mwari yeZimbabwe. Uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu.
ZANU-PF inoti zvekuti vaityisidzira nyika nemabhambo vaingoitawo zvemugotsi matsuro hazvisi zvinhu zvakanakira kunyika nekuti nyaya iyi vanoibata senyaya inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika
ZANU-PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina dirty politics ndo dzavo dzavanoziva saka apa mukaona vachiita chinhu vanenge vachida kuda kutry kuda kupomera munhu kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro
asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa zvinhu zvakadai semabhambo kuti ikwanise kubvisa vamwe
So, tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo tinotarisira kuona kuti a huge percentage maareas interest
Zimbabwe yotatarika kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuenda kuVictoria Falls mangwana kunovhura zviri pamutemo musangano wemakurukota ezvemari kana kuti United Nations Economic Commission for Africa kana kuti UNECA. VaMnangagwa vakambokundikana kuenda kumusangano uyu nemusi wechishanu mushure mekunge paita mashoko ekuti pane yainge ateya mabhambo panhandere dzendege. Mashoko aya akatumidzirwa kukambani yeFastJet nemunhu aizviti John Doe. Kazhinji vanhu vanozviti ana John kana Jane Doe vanenge vasingadi kuzikanwa mazita avo kana kuti vanenge vasati vazikanwa mazita avo zvikuru munyaya dzine chekuita nematare nekupondwa kwevanhu. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakazomanikidzwa kutora nzvimbo yavamunangagwa svondo rapera. Vamunangagwa vakabva vavandudzawo utungamiri hwemauto emuchadenga musi uyu. Vamwe vanoti zvakaitika izvi zvine chekuita nekunetsana kunonzi kuri mubato reZANU-PF mushure mekunge dunhu remasvingo razivisa kuti riri kutsigira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Nekusagadzikana mubato mamwe matunhu haana chati ataura nezvenyaya iyi asi mashoko kuvatori venhau mutauriri vamunangagwa vaGeorge Jaramba vakati nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika hadzifaniri kutorwa sedambe mashoko aya atsinirwawo nemukuru muofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira
mashoko akadaro mashoko anokatyamadza anonyadzisa anobvisa chiremerera pavo vanotaura mashoko iwawo.
Sei muchidaro vaMarapira?
Nyaya yakaita sebomb scare haisi nyaya yakanaka kuti inge ichiwanikwa iri mukati menyika. Ipi zvayo. Saka ni tinongokurudzira vanotaura mashoko iwawo kuti ngavaremekedze mwari yeZimbabwe. Uye vazviremekedzewo vasawanikwe varivo vanowanikwa vachitaura mashoko asina tsarukano akadaro. Isu seZANU-PF tinokoshesa mutungamiri wedu. Tinokoshesa tungamiri wedu wese, tinokoshesa chiro mwana upi weZimbabwe.
Munorevei apa?
hatidi njodzi inosvika pedyo nokana umwe zvake. Asi tinoona kuti vanotaura mashoko avo ndovasina kana ruremekedzo. Pane chipi kana chipi, ndo vanoita zvibhakira kundufu vachitemana nematombo, vachitadza kuti vabatane kuti vanyararidze mhuri dzinenge dzafirwa. Izvi zvinhu zvakangonekwa nenyika yose yeZimbabwe zvichitika mazuva apfuura.
Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa marapira vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari.
Panyaya yebhombo iyi, semaonero angu aZulu, ndinoona se it's just a political gimmick. Munongoziva kuti ZANU PF kubva kudhara inotamba politics dzetsvina, jeti politics ndo dzavo dzavanoziva. Saka apa mukaona vachiita chinhu, vanenge vachida kuda kutry, kuda kupomera munhu, kuda kumusvibisa zita kuti vamubvise pachigaro sezvavakaita waElson Moyo. Nekuti waElson Moyo maybe vakanga vasiri lawyer kuna vamunangagwa, saka vachibva kuti aiwa regai tiise munhu ari lawyer wavanoziva uyo anonzi Jacob Nzvende, because angari part of ma coup plotters aitoshanda na Sibusiso Moyo. They were very close na Sibusiso Moyo. Saka apo ari kutraya kuda kuriwada Nzvende nekuti anga asati apiwa riwadhi yake, vamwe vese vakariwadhwa.
Mungaperi muenzaniso wepakamboitika zvimwe zvakadai kana muchiti kazhinji panowanzoitwa zvakadai kuti pabviswe mumwe munhu?
Kubva kudhara tinozviziva kuti ZANU inongoita izvozvo. Tarisai kubva 1963 nhoroondo yeZANU PF, vanongoita zvinhu zvekuti paitike commotion then obva targeta munhu wavo. Nyangu nyaya yebhomba futi yakamboitika yayambo kuwhite kubhulawayo, munongoona kuti dzadzingori political gimmick. Pane munhu aida kungopomerwa paya paya.
Tootarisawo iyo mamiriro akaita zvinhu mubato iri pari zvino vamunangagwa, pane vamwe vari kuti ngavarambire vari panyanga, vamwe vachiti aiwa temu yavo kana yapera vanofanira kusiya basa. Muri kuzviona sei izvozvo?
Aiwa, izvo vanenge vakutodambura constitution ka, ende vari kutraya kuda kuti vawane 2/3 majority dzekuti wachinje mutemo weconstitution. But izvozvo ndo zvinhu zvichanetsa, nekuti panozoda referendum kuti mutemo uchinjwewo.
Zvinosiya nyika iri papi izvozvo zvekuvandudza mabimbiro emutemo kana kuti mutungamiri arambiriri ari pachigaro?
Hazvisii nyika yakanaka. Ndosaka muchiona kuti tinozongopesura taita senyika dziyadziya dzakangofanana na Venezuela nedzimwe dzinotongwa nechitororo dzakaita sana Russia wana Belarus, awo kwavanongofarira kuenda mazuva ose. Munongonzwa zvaenda kuBelarus, aenda kuBelarus, ndokwavanonge achiwana maideas iya ekutonga nechitororo kutenga nede.
Asika ivo veZANU PF vanoti vamunangagwa vanodiwa nevanhu, vakavhoterwa navanhu vakawanda, nekudaro hapana chinenge chakaipa kuti kana vanhu vachida vaenderere mberi vachitonga.
Aiwa, iri nyaya yemaelection iyo inozivikanwa nemunhu wese ka kuti vamunangagwa havana kuhwina, ende Sadak chainotozviziva kuti vamunangagwa havana kuhwina. Inyaya itori contested iyo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paRhodes University kuSouth Africa Dr. Tinashe Munyarari vari parunare kuSouth Africa kwakare. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vatanga zvakare hurukuro dzekuti Zimbabwe iite nhaurirano nevayakakwereta mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kugadzirisa nyaya yechikwereti iyi kuchanetsa zvikuru sei. America yakazivisa kuti haichabatsire Zimbabwe neurongwa uhwu sezvo yakaputsa chirangano chekuti iite sarudzo dzakachena uye chekuti iremekedzewo kodzero dzevanhu. Kunyange hurumende iri kuti yakaita sarudzo dzakachena, America nemamasangano emunyika nekunze akaita seSADC neAfrican Union nemamwe anoti sarudzo dzakaitwa gore rapera hadzisvike pachikero chinotarisirwa munyika ine utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya yechikwereti iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chipo Mutambasere.
Nyaya yekuti chikwereti chibhadharwe, kuti chibhadharike chikwereti ichi, zvinotoda kuti isu muZimbabwe titange nhaurirano iyoyo Nekuti ticharangarira kuti the last meeting yakaitwa ye debt dialogue iyo yaitungamirirwa nava Joachim Chisanu vakataura ivo kuti Zimbabwe iwane rubatsiro mairano nechikwereti inofanira kugadzirisa nyaya yesarudzo igogadzirisa nyaya yema human rights munyika igogadzirisa zvakare nyaya yehumore zvinhu zvese izvi zvitatu hapana chati chafamba hapana chati chagadzirisika so kana vachiti vari kugadzira matechnical team avo vekunze vakamirira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa nyaya idzi muZimbabwe imomo
asika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka chose
hongu vangadaro havo vachiti sarudzo dzakaitwa zvakanaka asi avo vanoti vekuCommonwealth vanoti vekuSADC vanoti vekuAfrican Union vose vakataura kuti sarudzo haina kubuda zvakanaka muZimbabwe haina kugadziriswa zvakanaka so naizvozvo tinenge tichiona kuti avo vekuAmerica vakabva vatiwo ivo havadi kutaura nyaya dzezvikwereti zveZimbabwe nenyaya yekuti sarudzo haina kubuda zvakanaka veEU vakataura zvakare izvozvo so kana vachitaura ivo kuti vamunangagwa vachiti sarudzo dzakabuda zvakanaka vari kutaura ivo kuti havasi kutenderana nezviri kutaurwa nepasi rese here
ko kugeza maoko panyaya iyi kwakaitwa neEU neAmerica kune dambudziko rakaita sei chaizvo kuhurukuro idzi
izvi zvinova zvinotipa dambudziko pakuti America irimo ava vanotaura maParis Club of which Paris Club ndiyo yatine chikwereti takanyanya nayo zvakare naavo veEU so kana vachiti ivo havasati vakuda kutaura nesu nezvechikwereti ichocho zvinotipa dambudziko rakanyanyisa nekuti ndivo vamwe vekuti vatinenge tine chikwereti navo so kana vasingadi kuuya kuzotaura nesu zvinoreva kuti veWorld Bank havakwanisi kutaura nesu zvinoreva kuti veIMF havakwanisi kutaura nesu zvoreva futi kuti Paris Club haikwanisi kutaura nesu
pane dambudziko rei Zimbabwe ikatadza kubhadhara chikwereti ichi
zvazviri iko zvino Zimbabwe takaitarisa senyika hatisi kugadzira hupfumi hwakakwana hwekuti isusu tirarame hwekuti vana veZimbabwe vararame nehupfumi hwenyika so tinenge tichitarisira kuti dai takwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika zvakare chikwereti ichi chiri kuramba chichingokura chichiwedzera pa17.5 billion iyoyo unotarisira kuona kuti a huge percentage maareas iinterest zvinoratidza kuti isusu hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti ichi so zvinenge zvichidiwa kuti dai tawana rubatsiro rwekuti at least kana kuti tawana regerero rwekuti vasaramba vachiticharja nemainterest vasaramba vachiticharja maarea charges kuti chikwereti chacho chisaramba chichienderera mberi
tine urombotati muzvare Chipo Mutambasere ndimuzvare Chenai Mutambasere inyanzvi munyaya dzezveupfumi vange vachitaura vari parunare kuBritain Imwe nyanzvi munyaya dzezvechikafu Reverend Forbes Matonga vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vati nzara yapfunya chisero munyika idambudziko rave kuda rubatsiro rwakakura kubva kumasangano anopa rubatsiro ekunze akaita seWorld Food Program nedzimwe nyika kuti vakwanise kupindira kana kuti state of emergency. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vakatoita izvi svondo rapera nemusi wechina kuti nyika yavo iwane rubatsiro rwekunze nekuda kwenzara yakatarisana nenyika dzemuSADC. Vamunangagwa vakazivisa nyika nemusi wechina kumusangano wavakaita nemadzishe kuti hapana achafa nenzara munyika sezvo vari kutora matano ekuona kuti munhu wose awana chikafu. Asi vakawanda matunhu akawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Matonga.
Kuona kwangu ndekwekuti kudeclare chinhu chakanaka nekuti ndokunovhura mikana yekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka. Zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda. Saka ini ndiri kufunga kuti dai nehurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka. Handinyase kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro.
Asika panenge panga pambonzi mumatura mune chibage chakakwana chindakwanise kuraramisa vanhu kusvika iro gore rinora pera kana kuti mwaka uno uri kunetsa?
Handina chokwadi nekuti handina mafigures acho, asi kazhinji chibage chakadaro kana chirimo chainaka kuti chiwanikwe nevaya vanogaya hupfu, anonzi mamillers aya, macommercial millers. Iwayo mamillers akanga agaya ndechinotengwa nevaya vanofenza nekuti vanenge vane income yekutenga. Asi veruzhinji vari kumba uku, vari kudzimba uku nekumaruva kunyanya, vanenge vachida kuti vapuhwe chikafu pachena. Saka mazuva apfuura ayo taimbonzwa sedunge mamillers chaiyo akanga akutomboimpota chikafu. So handina shuwa kuti information iyi rakazara ndeipi pane izvozvo, asi hazvina kushata kuti kana chirimo ngachipiwe mamillers uye chosubsidizwa kuti upfu huchipe. Nekuti zvatiri kutaura iye zvinezvi kumaraini uku bhagidhi rechibage rakutengwa ne$10.
Rahambe nge richiita mari
mabhagidhi anga chitengwa nema$3 nema$5.
Saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo.
Inekuwedzera mutengo ndizvozvo chokwadiya. Saka tinofunga kuti kana changa chirimo chikabage chikawanda pamaketi zvinodzikisa mutengo, ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika. Saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika, saka ngatiwanei rubatsiro kubva kunana United Nations kana zvichibvira pamutana. Ndosaka takajoina maboka iwo, handionese kunge zvinokanganidza anything.
Kazhinji kana paita nzara yakadai, ndechipi chikafu chinowanzopiwa Reverend Matonga?
Kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapuwe staple food yavo. Saka munomu isusu tinodya chibage, saka kazhinji chinopuhwa chibage. Then chechipiri chinopuhwa, vanowanzopuhwa beans. Beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba. Then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa. Kazhinji izvozvozvo ndo zvinonyanya kuita macomponents efood basket kana ichipuhwa.
Reverend Matonga vaimbotungamira sangano reChristian Care vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana nemakumi manomwe vakaurayiwa kuBurkina Faso nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Vanhu ava vari kurwiswa kunzvimbo dzakawanda nevanotsigirana nezvikwata zveAl-Qaeda neISIS. Nhaurirano dziri kutarisirwa kutanga nhasi muCairo, Egypt, kuedza kumbomisa kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust tichikurukura nezvenyaya dzekurerutswa kwemafambiro kana mararamiro evakaremara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinokona kuti kubvisa value added tax kwakaitwa chinhu chakanaka, zvinoita kuti maprize ezvinhu asakwire, because tiri kuona kuti vakaremara vanomanida maassistive device on a daily basis, and kana mutengo wacho usasakwanisike kana kuti usasasvikirwe nevanhu, zvinouraya basa ratadai taita senyika.
Amunoti maassistive device aya zvinhu zvakaita sei, zvinobatsira sei vanhu vakaremara?
Kana tichitarisa maassistive device, tiri kutarisa zvikwanisiro zvinenge zvine vanhu vakaremara zvinobatsira mukurarama kwavo. Tikaona like munhu anonzwira kure anoshandisa inonzi hearing aid yaanoisa kuitira kuti anzwe zviri kunyatsotaurwa nevanhu. Vamwe vaivai vasingaoni vane makloku avo kana mawatch avo anotaura, vane zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinobatsira kuti munhu asarambe achingo kumbirawo kune vanhu rubatsiro agarewo achiari independent. Pane zvimwe zvinenge ma wheelchair zvinopinda futi ipapo pama assistive device. Saka zvinhu zvekuti vanhu vakaremara vanoshandisa mukurarama kwavo everyday kuti upenyu hwavo huendeke vagone kuita independent.
Panguva iyi mitengo yezvinhu ichienderera mberi ichikwira munyika, danho ratorwa nehurumende rekubvisa value added tax pama assistive device muri kuona richizounza shanduko here pamitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu vakaremara?
Ya, isusu kana sesangano tichitaura, tinotaura chinonzi economic cost of disability. Tiri kuti vanhu ngavasa ignore kuti pane mamwe macost anobhadharwa nevanhu vane madisabilities. Mukaona vamwe vanhu anenge asingafambi, anenge achinida zvinhu zvinenge maadult diapers, vamwe vaya vaya vane albinism anenge achitonidawo sunscreen. Isusu kana tichitenga mafuta edola, iye ari kutomatenga $13. Which means kuti every time anospenda more money than isusu munhu ane disability. Mitengo iyi ikaenda pasi, munhu anogonawo kutofamba-fambawo sevamwe, anogona kunzwawo kune vaya vaya vasinganzwi achishandisa hearing aid yake, kune vaya vaya vane low kana kuti hard of hearing. Saka tiri kuona kuti mitengo iyi ikadzika zvinobatsiridza mari iyaiya inenge yakushanda pakuperekedza munhu kana kuti pakumutsvakira mumwe munhu anenge achimubatsira inenge yakushandawo zvimwe zvinhu.
Taona muchitanga chirongwa chinonzi Campaign Against Budget Pollution, chirongwa ichi chinoita nezvei?
Kuona kuti dzimwe nguva pane kunyepa kana kuti mamwe mastori asingaite kana kuti enhema anoita kuti zvinhu zvishatire munhu wese. Kampeni yedu iyi yatiri kuda kuita iri kuchenjedza vagari vemuZimbabwe kuti vachenjere panyaya dzavanoona pamasocial media, vagone kuti vave nemafact checking skills, vagone kuziva kuti ndinotarisa sei kuti ichi chinhu chechokwadi here. Zvichabatsiridza futi pakuti kana munhu nenyaya yemadivhaisi yatiri kutaura, munhu akasvika madivhaisis aya achangokwira, anogona kuzoripota kuti aiwa pane zvakadai zviri kuitika kana akuziva nyaya dzeinformation. Tiri kuona kuti vakaremara kazhinji nenyaya yekuti havana mafoni, havana zvimwe zvikwanisiro, maradio, matv, vanoramba vari vulnerable kumadisinformation aya kana kuti kunhema dzinenge dzichitaurwa dzimwe nguva.
Manhasi togomera pano. Manzwa hurukuro yataita naMuzvare Samantha Sivanda, avo vakatanga sangano reSigns of Hope Trust. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevachidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadi zvenyu. Makadi vateereri mose mose veStudio 7, munofarira chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa uri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavhesi ya29 pane mashoko anotaura achiti, kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa, uri bvise urirashire kure newe. Pavhesi ya30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairo kana vane zvimwe zvavaireva. Kana riziso chairo, chii chinotadzikwa neziso rerudyi chisingatadzikwe neruboshwe chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe? Sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri? Number one. Number two, kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa, ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa? Ko alright, kana zvisiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso, chavaifananidzira neruoko rwerudyi? Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Chinokukumbira kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu, Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGiriki aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stumble, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature inguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu, vanokutaura kwaJesu apa, vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, nzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevo kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri, umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaugwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaugwa nayo. Ndokusaka pachipuwa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru, zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya chero zviri pedo nesu, zvakakosha zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvichitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira, mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 anotiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzekwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaugwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwaMwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi choro ndikarashikigwa noumambo hwaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopuwa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera. Vahwande.
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda uchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. ZANU PF yoramba kuti nyaya yekuti pane munhu aityisidzira nemabhambo ine chekuita nekusagadzikana mubato iri. Asi vamwe vanoti bato iri rine nhoroondo yekushandisa nyaya dzakadai kana riine vamwe vanhu varinenge richida kubvisa pazvigaro. Tasuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhla zintathu kuMbimbitho 2024 mukips tube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButuan Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza abantu bangasifodeli.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathulele zabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulikhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kati seke izeten kumanifesto lonje EFF. Stesuwa kona pana sabuya back nkaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama fighters etu ayi two. Namhlanje
izaphu yilo ibandla.
Namhlanje sinqoba omunye wethu kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usichile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokho zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama structures.
Ni abantu bathule vele sizabonakala ukhetho soladlula la kuthatha lokuthatha la chapans.
Ah sikhona hayi ngijwa abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esukuyaphazamisa iyona leyo eyama infighting. Abe CCC iyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakama structures ilizwe lonke kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono and njalo siya ku ncoma nasi ubona ukuthi whether i government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i government. Yibo abantu abakhanya nganama ama media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina basikhavi ngoba asithethisi that much.
Yebo kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kubeza kuti lisebenza lezana
ayi akucho akucho kono kuvela abantu the bahlala besicho njalo ngama elections mina ba i triple c labanye bandi campaign university mina ngindose izan pf kuyikuthi mina nzange ngenze interview enjalo kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, then a leader of opposition. Ngiyefaka amaposition ukuthi hayi president mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president ecourt yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters obexoxa le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufizwa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na webandla lezaphu lo usimbalana unobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokwenziwa ngokuhulumende. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adressa sitshela abantu ukuthi khona sida ngathi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokhu akwenzayo layisikho. Khathesi sile program esiyenzayo siqoqa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. O 2028 ukhathana. Ngoba sikhala iprogram yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze ke suku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngehlela kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by-elections. Ngakho-ke basekela izana ngokutsho kwabo.
Umuntu otsho njalo uyabe engelaqinisa. Ama-by-election esingangenanga kuwo yilawa okucina okwine khona uGeorge Huma labanye. Wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impula yakhona kokubulawa isegcekeni sizange lakhandidi futhi eBridge West umama uTorisi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho lwabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho lwama-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyina. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi kuhle okwenza ukuthi bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi. Wayenziwa i-by-election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othe kasikubona ku-by-election uyabe sitsho ngapi ngoba wonke ama-by-election besikhona.
UMnumzana Mthulisana na unobhala jikelele webandla lezaphu wexoxa le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ukubandla lezanu PF umnumzana kudambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate kwenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hhayi singaba part of i-Poland. Lathi siyakwanisa ukuthola izimoto. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani. Aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiya kukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besikhukhumise izikhwama zabo kuphela.
Yikuthi kulabanye abathi okwenza bengakwenzi khonokho besabe ibandlela ezanu PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi lapha kulobuzima njalo bala mali
ayiqathele ukuthi
ulula umuntu esaba ibandla ungalesaba nje after election ngesikhathi siqhakathekile se election ungalesaba usiya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathuthe ole bora ngomakwayo izano phefe ngathi isipho ngamabandla okuncane lokhu ukuthi kube nje mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy akula into bangayesaba nje kubandla lezano PF njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ongafuna imali kwenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattend la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izano PF abayesabi banga asibo magwala ukuthi thabe ngesabi izano PF ukuthi ngesikhathi siya campaign abaye bekhona besithi sivoteleni bese bezayisaba sesiqedile nje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel labamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kusiphuma ngapha i-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiko wena
masiko wena
owenze
usenziwe manje
sinana masiko wena
masiko wena
sinana
masizwe ezamasiko kuzamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke namhla sikhona ngale lapho ke okule inkosi ubunelani lobhengula wagidwa umdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi sixoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana Bonman Khumalo. Khumalo uzawamukela ukuhlelwa.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yes, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela kulani khona ngani?
Weshiwe impahla mhlonishwa siya khona kodakamela udakamela i-Friday ka-5 April kuyi lecture kuyimfundiso nje imfundiso ngembali yethu singamaNdebele bese kuthi u6 ke sokulusuku lwemgido kube losuku lokupha izini imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uHinduni Dakamela. Uyadliwa kuyafundiswa siyagiya siyasina kumnandi kunjeya
yikhangelo labo ukuthi abathole imhlomelo ngabantu abanjani izicoco lezi kume njani bakhethwa mbani
bayakhethana bona umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu onakekela izifuyo umuntu olima kakhulu abantwana abenza kahle ezikolweni kusports abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini yibo labo abantu abaphiwa imivuzo kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khonokho?
Lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthi ayintamba abe ngunumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing. Baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent laba abagudwa balesipho se-sports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza nxa kungekho ukuncintisana abantu abakhuthala ukwenza izinto kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulomvuzo umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoyela kusasa ba. So isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbuka yakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbuka ukukhupha njalo kwechuni. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter ka-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke. Yilowo lalowo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzikwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana noThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owaba khona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela, sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisitho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilowo nalowo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwazi ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kusisa abantu abakho abalaleleyo, size sihlangane njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyawamkhulu untungamili Nkomo, sike sizwe utaboka Ngcube kuhlelo lwabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso yeScience of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama-walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzela izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu abesekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwazi ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo babedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura yabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-campaign against budget-related communication pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo le kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawo azagcina selokhu esenjalo, bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT le isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Science of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Zonga kulu Taboka Ncube ungathinelwa kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njani nje usajulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wenqindi uMeluleko Ndlulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wenqindi ngoba engatholi imidlalo.
UMgulube uqale ukudlala umdlalo wenqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu elizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kumncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's way abantu abaningi abaqhasa ukumbona khona, abaqhasa ukubona ukuthi hayi athi umfana lokho kulesiphiwe singaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games, ngabe uya gold medal sahamba kuma champions of champions around one November December kona ngafika ngaba champion iphini we division by that time ngangoya 45 kg. The first weight yami was 25 vele kwakukhatshana iphini weight yanga abantu abalula thase sifika ku 2010 ngadlala ama national youth games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqeshi kaNgulube umuyi uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li professional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Phillip Striker decided ukuthi thina sijoining professional boxing ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku professional. Ngakuthena lo fana ngidlala la kokuthiwa ngontanjo sibani ngadlala 1-1 sahlala isikhathi istrainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlala the boxing ringing the trainer trying to find our sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani game as a professional boxer uyihlula. So the second game yami it was 2018 angizange nganja kumhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu ama game e professional mina ngase ndama brackets. So that's where 2018 engaluza khona i hope
okungadlali kutsho ukuba uNgulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately, hayi izinto zange zihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali sport ebesisegazi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi lami ngiphile. Just because i-boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather, kodwa azange unfortunately ngalitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imali lengifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele ku-boxing just because ngase ngindefamily. So that's why I come here to Highlanders. Ngafika ngaqhatshwa lapha Highlanders as grounds me.
UNgulube wayafikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le nyanga kaMbimbitho uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho athola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyangakholo Njanji, ungathinela kusasa ake sizwe ezomculo.
Cholo, jina siya tanda, uyi pinjiya mistandwa sa.
Sarbonani bala lady, labalande libe Studio 7. Ikamalami mna, ngiwumeru sikhumalo, umhlabeleli we jazz, Afro jazz, actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingile lonke ngithi linjani uphila. Mina ngihlabelela ngikhonapha eZimbabwe, eHarare, just to be specific. So, gathesi ke ngisestudio, I'm actually preparing, ngiyalungiselela, ngathi mina ngesikhiwa isingle engizayiletha. Umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngalingaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke.
Solo look, bring in a man who me wako, telling me all the plans he has. Baby, I'm Salah Kaya. Nasya fasa, we think ya mistando sam. Utando lo amigo estando, is like pure silver. O mama wa kostando sam, say yuza sabeliko.
Yeah, lo umculo ke wakakhumalo kuya kumalo phela indoda eqhasa kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lamhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuye emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe eVictoria Falls Airport siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe